manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri gumiguru 8 2019 Makateerera ku Studio 7 nepinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi Dare Labour Court rinoudza hurumende kuti iendese magwaro akakwana mangwana panyaya yayo yairi kunetsana navana chiremba vasiri kuenda kubasa. Vamwe vabereki vane vana muzvikoro zveboarding vanoti vava kubvisa vana vavo muzvikoro izvi sezvo zvikoro izvi zvava kuvadhurira. Vemichovha inotakura veruzhinji vakawanda vanonzi vamanikidzwa kubuda mumigwagwa sezvo vanhu vava kuenda kunokwira mabhazi ezupko akachipa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Dare rinonzwa nyaya dzevashandi reLabour Court raramba kutambira chikumbiro chehurumende Sezvo hurumende yanga isina kuendesa mudare iri magwaro akakwana panyaya yayo yairi kunetsana navana chiremba vasiri kuenda kumabasa. Rutendo Mawere anoti panyaya iyi.
Gweta ranga rakamiririra vana chiremba veZimbabwe Hospital Doctors Association mudare reLabour Court vadhakotat vati dare rati panga pasina mapepa akakwana kubva kuHealth Services Board nokudaro nyaya iyi haikwanisika kunzwikwa zviri pamutemo.
The minister had failed to give reasons for why she had issued the show cause order and had failed to provide minutes of the hearing before.
Rukotare zvevashandi ranga risina kupa zvikonzero kuti sei vanga vapa show cause order uyewo panga pasina uchapupu hweumwe uchiremba achitsanangura nyaya yekusakwanisa kwavo kuenda kumabasa.
Before the Labour Court on Thursday.
Dare rati gweta reHealth Services Board runze mapepa sipaya mangwana unova musi wechitatu. Asi vana chiremba vatiwo kuendesana kumatara zvisizvo zvinounza mari yekuti vakwanise kuenda kumabasa nekudara zvigadzirisi dambudziko riripo. Vachitaura neStudio 7 vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Ndoro vati basa ravo rinovasungira kuti vavepo mazuva ose nekudaro vanofanirwa kuwaniswa mari yekuti zvizviitike.
Basa redu rinotendera kuti tikuve tiripo nguva dzose every day. Naizvozvo hatikwanisi kuzoita zvekuskipa madays kana kuregedza kuya mamwe madays izvozvo zvinenge zvisina kunaka. Pana izvozvo tinoona kunge pane kakanganiswa karuitwa kanoda kufanira kuti kagadziriswe pakuti unofanira kugadzira chiri kumbokonzera kuti vanhu vatadze kuya kubasa ndozvinofanira kugadziriswa kwete kuswero tiendeswa kumakoti because either way kutiendeswa kumakoti kana kusatiendeswa makoti fedi tinobuda kukoti whether yakaita sei kana kuti yakaita sei iziriyo nziri hazingachingagadzirise zviri papapo. As long as vanhu vasina kupiwa rukwaniso rekuti vaende kubasa vanongoramba vari incapacitated kuti vaende kubasa zvachikumbira kuti dai hurumende yakwanisa kuwana nzira dzakafanira dzingaedza kuti tibatsire semachiremba kuti machiremba vakwanise kuenda kubasa mune nguva yakafanira.
Vana chiremba vadiki vakatanga kusaenda kumabasa musi wa 3 Gunyana vachiti havana zvikwanisiro zvakakwana zvekuti vaende kumabasa. Vana chiremba vakuru pasi peZimbabwe Senior Hospital Doctors Association vakatangawo kusaenda kumabasa nemusi wechina chapfuura vachinyunyutawo nenyaya yemuhoro pamwe nekushaya zvekushandisa zvakakwana muzvipatara. vanachiremba vakura vanyorawo gwaro vachitsutsumwa nezvekutyichidzirwa kwavari kuita vakati hazvibatsiri kuti vanachiremba vave kuzvipatara kusina zvikwanisiro zvinoita kuti vachengetedze upenyu hwevarwere. Vanachiremba vashoro hurumende vachiti mari yakawedzerwa nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana vachiti havana kubvumirana nazvo. Zvichakadaro, mamwe madhokotera makuru maviri amiswa basa neUniversity of Zimbabwe pasina muhoro vachipomerwa mhosva yekubatana nevamwe kuramwa mabasa pamwe nekupesvedzera vamwe vavo kuti vasaenda kubasa. Vamiswa basa ava ndiva Bothwomb vaYesango vanove nyanzvi mukuvhiya vana pamwe naDr David Chimuka nyanzvi mukurapa chirwere chemoyo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuUniversity of Zimbabwe pamwe nekunzwa kudivi rehurumende nezviri kuitika izvi munyaya dzeutano. Asi mugwaro rabudiswa negurukota rezveutano vaObadiah Moyo vabvuma kuti vanachiremba vana kuteerera kurudziro yehurumende yekuti vadzokere kumabasa. VaMoyo vati hurumende yava kumirira zvichabuda kumatare mushure mezvo vozivisa nyika pamiri yehurumende. Vanachiremba vakatanga kusaenda kubasa musi wa 3 Gunyana vachiti havana mari dzinovakwanira kunge vachienda kumabasa avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vabereki vane vana muzvikoro zveboarding vanoti vava kubvisa vana vavo muzvikoro izvi sezvo zvikoro izvi zvava kuvadhurira. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vabereki vakataura neStudio 7 mushure mekushanyira vana vavo vanoti vakaudzwa kuti mari yechikoro yakakudzwa nezvikamu zvinopfuura zana kubva muzana zvikoro zvichiti mitengo yechikafu iri kukwira zuva nezuva muzvitoro. Vakuru vezvikoro vanoti vave kunetseka nekutengera vana chikoro chikafu chakakwana nekuti mitengo iri kukwira zvichiita kuti mari yakapatwa nevabereki isasakwane. Mumwe ane mwana ari pachikoro chakakwidzwa mari vaOscar Makova vanoti kuendesa mwana kuboarding kwava kurwadza nekuwedzerwa kuri kuitwa mari yakawanda.
Situation iri kumaboarding schools yakatiomera isu sevabereki. Vari kuramba vachiisa matop up fees avo vachipa iwo mareasons okuti chikafu chiri kuramba chiikwira. Apo isu vabereki income dzedu dziri kungoramba dziri padziri ipapo. Saka zvinhu zvatiomerawo nokuti vazhinji vava kutoda kutowithdraw vana vavo pamaboarding schools nenyaya idzodzo.
Muzare Moli Murinye vanotiwo kunyange hazvo zvinhu zviri kukwira munyika zvikoro zvinofanira kuziva kuti mari inotambirwa nevashandi kunyanya vehurumende haisi kukwira sezviri kuita mitengo yezvinhu muzvitoro.
Aiwa, inini sembereki ndinoona kuti mari dziri kudiwa nezvikoro havasi kutarisa mari dzatinotambirawo, uye isi vashandi vehurumende vazhinji mari dzatinotambira hadzienderani nemari dziri kudiwa kuzvikoro. Ndonga mari dziri kudiwa kuzvikoro dzatova times 2 masalaries atinotambira, uye chikafu chevanhu hachisi kuchinja, uye chiri kutodeteriorata kubva pane zvavaidya kare. Mari dziri kukwira chikafu chichidzikira, saka tinyatsoziva kuti mari idzi vanenge vachida kuti dzikwire kuti vazombonyanyoshandisa chii, uye hadzifungi kuti temu dzinoteera idzo tinenge tichiri kukwanisa kudzingirirana nekubhadhara mafizi iwawa, nekuti taakuti patemu imwe chete ndinoda mari yetemu yese mwedzi dzese dzetemu ndechifanga kubhadhara temu imwe chete, asi ndinoda mwedzi yakawanda kuti ndikwanise mari iyoyo.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mukuru wemabasa mubazi rezvedzidzo yepasi mudunhu remasvingo vaZedius Chitiga kuti tinzwe pamiri yehurumende. Asi mutevedzeri wegurukota rezvidzidzo yepasi vaEdgar Moyo vanoti hurumende yakapa mvumo kuzvikoro kuti zviwirirane nevabereki pakukwidzwa kwemari yechikoro, vozonyora tsamba yekupiwa mvumo kubazi ravo. Asi mumwe mubereki Muzvare Sungano Zvara Vanership vanoti sezvo kukwidzwa kwakatendedzwa nehurumende vanoona zviri nani kudzosa vana vavo kuti vadzidze kuzvikoro zvavanenge vachibva kumba, izvo zvisiri kuwedzera mari nekuti hakutengwi chikafu.
Tiri kubhadhariswa mari dziya dzinonzi dzetop up fees dzakabhadhara vhiki yega yega, zvinhu zviri kukwira. Saka ivo vanenge vachitivo tiri kukwidza nokuti ikonomi yachona mari haichatengi. Saka tinotoona sekuti kuti mwana adzidze achibva zvake pamba zviri nani pane kuti agare kuboarding, nokuti mari yacho haichabatiki, hatichaiwani. Saka ndotoona sekutoti zviri nani adzoke pamba nokuti akutouraya vamwe vana vari pamba nenzara, nokuti mari yose yatinowana takungoisa kwaari. Saka gore richipera somubereki ndatoona hangu kuti ndotoopta kuti adzoke zvake azodzidza achibva pamba, nokuti hazvina zvazviri kutibetsera.
Muzikoro zizinji matizi vanoti vave kushuwa nyama sezo yave kutura izo zirukita kutivajike mwerewe makabeji binzi kana mukaka. Matizi avanoti iwo mangwana nalaku kuchikabota chite sezo chingwe chawa kutura zakanyanya. Mwe mbeleki vatakunda mtengwa vati zunuzika namba zaka dai vana wano kuna kukwana nizuweleze kushaya wachikafu chaka kwana.
Azi zunuzika namba siko kwila mapolensi asinga wangoro guwa ni makuredi ntunauti wana wedo watu muzikoro mwaja pesa wakubuho nizuweleze kushaya wachikafu chaka kwana wana manyu nutrition. Ni kunturuko na patakenda kuna wana ima fika apirao patakenda kuma visit kushikoro haya ya wana wedo utano hawa usilu uchayo chayo watu nota jisa kutitivit wana wana wedo hari pa utano uchayo chayo saka tukuti ikonu mikanambia choma inika esinga gazigisi zvuko zvati zvikora zvakwanisa kutenga chikafu chakakwana chiri balance diet chona yedu kuzvikoro saka utano hwavo unenge hwapa nguva yakaoma saka naizvozvo tinokumbira kuti zvinhu zvema prize zvigadziriswe nehurumende yedu.
Vabereki vevana vari pachikoro chegokomere mission vakanetsana nemusi wemugovera nevakuru vechikoro ichi pamusangano wakaitwa zuva rakashanyirwa vana apo vakanga vanzi vawedzere mari inosvika chiuru nemazana mapfumbamwe emadhora. Izvi zvakarambwa nevabereki avo vakati pakuvhurwa kwezvikoro mwedzi wapera vakabhadhara chiuru chemadhora nemazana maviri. Vabereki ava nevakuru vechikoro chavo vakazoverana kuti vawedzere mazana matanhatu emadhora chete. Zvimwe zvikoro zvakaita seChibi neDeure High Schools zvakawedzera mari inopfuura chiuru chemadhora. Zvikoro zviri kuramba zvichiwedzera mari nekuti mitengo yechikafu nemafuta edzimotokari iri kuramba ichikwira svondo roga roga. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Michova inotakura veruzhinji vakawanda vanonzi vamanikizwa kubuda mugwagwa nekuda kwemutengo wemafuta wakakwidzwa zvakare mukupera kwesvondo izvo zvaita kuti vaswere vakapaka dzimotokari dzavo. Mutauriri wesangano revemabhazi anotakura vanhu rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vafarai Muza vanoti kukwidzwa kwemafuta uku kwakamanikidza vemuchovha kukwidzawo zvakapetwa kazana mari dzinobhadharwa nevanofamba nemabhazi avo. Asi vamuza vanoti veruzhinji vari kutadza kubhadhara mari dzinodiva nevemakombi nemabhazi idzi izvo zvave kupa kuti vapedzisirevo mhanyira kumabhazi ezupco aya akachipa ari kuita dhora nemasendi makumi mashanu. Ngatinzwei hurukuro yataita navamuza pamusoro penyaya iyi.
Hongu svondo rakapera mishonga takamhanyamhanya tikatsvaga imwe kuti itisvitsikidze kusvika kupera kwaOctober asi yatinayo iyoyo tiri kutsvaga futi imwe yekuti tirambe tichienderera mberi nebasa rekuchenesa mvura. Zviri kunakidza nezvekuti vanhu vakawanda vaakuona njodzi inoitika kana kutarika zvimbe risina mishonga saka tiri kushanda nemapazi akati kuti zvinhu zvinge zvichiendeka kumberi.
Takanzwawo iro svondo rapera hurumende ichizivisa kuti ichawanisa kanzuro mari yekutenga mishonga zvafamba sei?
Ndezvimwe zvezvinhu zvandiri kutaura kuti mapazi akawanda aakuona kuti hazvinakidze kuti guta rizenge risina mishonga saka tiri kushanda zvakanaka nemapazi ose kusanganisa nehurumende kuti basa rirambe richienderera mberi.
Paivo nekuchema kwekuti mvura inenge yakachena imwe iri kurasika murwendo rwairo. Tine urombo nezvaitika tichakupai nhau yataita navamuza pamusoro pekukwidzwa kwemitengo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuRussia rawedzera mutongo waro wekuchengetedza muusungwa muzvinabhizimusi vekuAmerica vaMichael Calvi kuti vagare vari muusungwa mumba mavo muMoscow. Dare remuMoscow razivisa nhasi mazuva mashanu mutongo wekutanga usati wapera kuti vaCalvi vagare muusungwa vari pamba pavo kusvika musi wandira 13, 2020. Komiti inoona nezvevasori mudare reparamende muAmerica yeUS House Committee inoti nhengo dzedare reparamende dzinogona kutevera nyaya yekusungisa mutungamiri wenyika vaDonald Trump zvichitevera danho rakatorwa nebazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika rekuti mumiriri weAmerica kuEuropean Union vaGordon Sondland vasamire pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekusora iyi vachipindura mibvunzo pane zvakaitika pakati pavo navaTrump nevakuru vakuru vemuUkraine. Izvi zvaziviswa nasachigaro wekomiti iyi vaAdam Schiff. Mitengo yezvinhu kubva vhiki rapera yakwira zvakanyanyisa zvopakuti nzara ipfunye chisero mudzimba dzevanhu vakawanda. Kochi chaizvocho pakuti zvinhu zviite midigari. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaGift Mutashu vanoti zvinhu muzvitoro zvakakwira zvakanyanya mazuva mashoma apfuura.
Ndingati svondo rakapfuura, vamwe vakapedzawo ne 100%, vamwe 150%, vamwe ma 50%, zvichingosiyana siyana. Asi mukatarisa kutengwa kwezvinhu kwaderera chaizvo, ndofunga ne 40%, saka vazhinji vakungoedza kumandidzira kutenga zvinhu zvatinoti mabasic aya yazvakafanana neshuga, munyu nemafuta ekubikisa. Nekuti nyama mukatarisa iye zvino izvi kutunzwa kutonotenga nyama wamutambara kende unenge uchitonzi aiwa rugare, nekuda kwekuti zvino izvi yakwira mutengo kubva payakanga iri kuma$60 sekenzi. Iye zvino izvi muzvitoro zvakawanda nemabhucha akawanda iri kubva pa$109 per kg kusvikira pa$150 per kg.
Vatiwo nhasi muzvitoro zvakawanda mafuma musina chingwa, sezvo vanobika chingwa vari kuronga kuwedzera mutengo. Mutungamiri wesangano reNational Bakers Association of Zimbabwe vaDennis Waller vaudza Studio 7 kuti gorosi rekugadzirisa chingwa rinenge rave shoma. Panyaya yemitengo vati izvi zviri kuvanhu vanenge vachigadzira chingwa, kwete ivo sesangano.
Isus is an association. We don't set my prices echingwa. Because remember, we've got my members who are in a different cost structure. Isus, we can only just guide kuti nema cost amira so. But in terms of my prices, munhu wese anenge achizvigadzirira chingwa ane maprices ake aanenge achicharja based on my cost structures avo.
Kunze kwekushaikwa kwechingwa, mafuta ekubikisa anga ave kuwanikwawo pamukoto chete kutanga svondo rapera. Ko, chii chiri kupa kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi zvirambe zviri mumute? Vaimbotungamira sangano reZimbabwe Economic Society vaLove Mo Kadenge vati mitemo yehurumende iri kuchinja-chinja kungerwa ivhi ndiyo iri kukonzera matambudziko makukutu. Vatiwo dambudziko remari munyika rinofanira kugadziriswa nechimbi-chimbi.
Izvozvi pavataura neni apa ndatenge tiri mashopu tichitotenga zvinhu zvatatichitenga. Vemashopu vana muzvinatora vaakuramba havachabvuma mani yetora, nekuti vanotya izvo vanenge vachingofunga pamwe uri mucia iwo uri mucia id pavo kuti aiwa enda unotsvaga kwaono unotsvaga marimba bhondi ikoko unonotsvaga kupi waakunotsvaga kundosvika mutema iwoyo mani. Saka munoona kuti tatoita dambudziko chaizvo muno munyika kuti mitengo yezvinhu yakungoramba ichingokwira. Petro yedu inokwira every Monday, petro inenge ichikwira iye zvinoya $15. Andsure by Christmas tenge tatova ma$40 ma$50. Saka mitengo yezvinhu iri kukwira, asi mihoro yevanhu haisiita se haisi kukwira, nekuti hapana maindastiri ari kumboprodusa zvinhu. Iye zvino ukaona muHarare makazara vanhu vazere vari kutengesa masvits, vari kutengesa mari, vari kutengesa chii. Maindastiri anoti producing.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda vativo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanofanira kunyatsojekesa mitemo yavo kuti vaite sungawirirano nevanhu.
Challenge yandirikuona maybe vaMutuli pane mamwe mamezures aanenge vari kuita here pamwe, nekuti anenge asina buy-in yamwe mastakeholders akaita sevashandi nevashandirwe. Saka ipapo ndipo pari kuita communication breakdown iri kubva yazoita erode trust between the parties. Munoti vanhu vanofanira kunge vachitrustana kuti vashandi vari kutrusta vashandirwe, hurumende iri kutrusta vashandirwe nevashandi. Saka tiri kuona kuti nekuramba kuchikira mapurize zviri kukonzera suspicion neresentiment neruvengo.
VaMuponda vativo mari iri kutenderera munyika ishoma zvikuru zvopa kuti vamwe vagume voitengesa pamukoto.
Cash in circulation should increase to a level that is in line with what we have in digital money. Normally, 10-15% of what you have in bank accounts should be in liquid cash, as in notes and coins. But in Zimbabwe, I think it's 6%. Saka ipapo ngapa gadziriswe such that cash kutengeserana kuti vanhu mari ngakuregere so that munhu ukapinda mbanki iwe uchida kuudirwa mari yako unofanira kuiwana. There's no reason kuti ndichida mari yangu ndoenda kueko cash when I have a bank account.
Sangano Reconfederation of Zimbabwe Industries rinotiwo uwandu hwezvinhu zviri kugadzirwa maindustry waderera kubva pazvikamu makumi mashanu kubva muzana kusvika pazvikamu makumi matatu kubva muzana chete. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndino koka kuti mpinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection na 8 PM. Nasi mchirongwa, tutarisa urongwa wehurumende, wekuda kushandisa unyanzvi, wechizvino zvino mukumutsiridza maindustry, akavharwa zvichitevera kuparara kweupfumi hwenyika. Kana muchida kupinda mchirongwa ichi, kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp, panamba dzinoti +1 302 465 0318. Muri Zimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Iye zvino todzokera kunyaya yedu. Uko vemuchovha inotakura veruzhinji vakawanda vanonzi vamanikidzwa kubuda mugwagwa nekuda kwemutengo wemafuta wakakwidzwa zvakare mukupera kwesvondo. Ngatinzwe hurukuro yataita navafara emuza vesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association.
Zvechokwadi, vanhu vari kuremerwa kuti vabhadhare mari, especially makombi. Inyaya yekuti mari iyoyo sekare kataimboshanda, taiti mari yekutenga lita ndiyo yaitakura munhu kubva pachitungwiza kuenda mutown. Of which iye zvinezvi takuona kuti $15.64 kuti munhu aibhadhare kuenda kubasa ozodzoka pasine mari iyoyo munhu akuremerwa. Saka unoona kuti vazhinji vaakukundikana kukwira makombi, vaakutomhanyira kukwira mabhazi ehurumende ane mutengo unoita $50.
Saka imi muri kuzoitawo sei? Muri kudzikisawo here mutengo kuti mufambirane nezupko?
Kune chimiro chokuti vamwe vari kudzikisa mutengo zvokuti vanosvika pa $6, $7, $8. Vazhinji vari kukundikanawo vaakutiwo mota idzo dzidzi vaakudziitisawo mamwe mabasa. Patangawo purojekiti yako yehuku nenge vakutakurisa chikafu nemanyowa, ukaonawo zvisingaite wotongopaka uchizomirira kuti neimwewo gore zvinhu zvinokwanisa kuzonge zviri nani wozotangawo futi ipapo isina kufa ichisira mahara.
Imi mama kuchajawo mari kutakura vanhu toti kubva mutaundi pachaji ofisi kuenda kuchitungwiza?
Mari yanga yekuchaja vanhu vakati wandei yanga iri around $5-6, but pazvakwira apa futa apa papa kuti vanhu vanyatsozonyatsokundikana chaizvo kuti vangachaje mari iyi. Ungade kuchaja mari yakawanda asi munhu wachona haakwanisi kukwidzirwa mari yake pasondo pasondo pari kukwira fuel, because sezvakaita apa yakabva yatanga kunzi yakwira musi yesaturday, musi yesunday yakanga yatokwira. Saka unotoona kutoti pasondo rega rega iri kukwira apa, yakakwira ne 25 point something percent, that was $3 something per liter. Saka unoona kuti hapana munhu anokwidzirwa ne 25% pasvondo. Saka zvinhu zvei zviri kurema.
Saka imi muri kurarama sei vamuza? Nokuti kuti titarise kuti mongopaka bhazi renyu moritarisa zvinonetsa.
Unenge wakuti iwewe kana waakuda kuti mota iyo ifambe parod, unenge waane chimiro chokuti saidha waakupaka dzimwe woti iwe muridzi wacho wofamba nayo, hausisina vashandi wauchabhadhara wofamba nayo, waakungoti iyowo painonopera kuparara kwayo ndiwo pazvinenge zvatongopererawo. Nenyaya yekuti kuti ufungidzire kuti unokwanisa kuti uzoigadzirisa yafa zvinonetsa, nekuti vazhinji vacho vanotengesa maspare parts vaakuda mari yemaus kutengesa maspare parts. Saka kuti uzoitsvagawo pamusika mutema nereti yacho iri kukwira, saka zvinhu zvacho zvese hazvisi kukwanisa kubata.
Pazuva munotarisira kunge muchishandisa mari yekutenga mafuta yekufambisa?
Kutengere hai 65 liters, unoona kuti dzinenge dzichida around $1,016.
Mutauriri wesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vafarai muza vachitaura vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Utungamiri weNational Standing Committee yeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa waita musangano nhasi uchizeya mamiriro akaita zvinhu munyika. Musangano wanhasi unonzi waitwa kwemaawa manomwe. Rachel Toye, Studio 7, abata mutewedzeri wemutauriri webato iri Valuke Tamborinyoka kuti tinzwe zvabuda musangano.
Haiwa, musangano weStanding Committee sekuziva kwako yangori routine meeting watinosangana pasondoregarega tikurukura nyaya dzemusangano nyaya dzenyika taitika nhasi ndekuti tasangana kwemaawa anokwana manomwe asi nyaya zhinji yapedza nguva yeleadership ndevatungamiri vevanhu vatungamiri vemvc inyaya yekuoma kwaita zvinhu munyika nyaya yekuomerwa kwaitwa vagari vemuzimbabwe neupenyu nekukwira kuri kungoita mutengo pasvondo pasvondo kunyanya mutengo wefuel uri kubva wakwidza mutengo wemabasic prices zvokureva kuti mwana womunhu atambura vana vezimbabwe vari kudonga svosve nemuromo ndo nyaya yapedza leadership 7 hours zichitaura nezvayo nyaya yekutambura kwaita vana vezimbabwe tichida kuonesana kuti sevatungamiri toitei kuti vana vezimbabwe vabude mudambudziko
iri bato renyu riri kuti zvingaitwa sei kuti dambudziko iri rigadzirisike
uko kwakuda kundibvunza rei yanyaya yastrategy asi atangotaura ndichengoti musangano unogara muvanhu musangano uri muvanhu musangano wevanhu vari kutamburawo zviri kuita vanhu asi haiwa chatangovirana ndechekuti tatora nyaya iyi toita zvinhu zviri mukati mebumbiro remutemo tichitora matanho atingatore anoratidza kuti vana vezimbabwe vatambura hatina kutaura kuti tichaitei kana tichaita rini asi tatiringotaura ndechengoti tichalida strago yevanhu kuti kumeka shuwa kuti tadzisa vanhu muutapwa nemumatambudziko vari kusangana nawo pasi pehurumende yavamunangagwa hurumende isiri kuziva zvokuita chingwa chadhura sauti yadhura mafuta adhura kubva kwemunhu kubudiro kupinda marore kwakunetsa vanhu havachagona kufamba kubva marore kuenda pakokorapai kwakuita $5 zvinhu zvanetsa saka tangotaura kuti isu tichatora nyaya iyi tichaiisa kuvanhu asi tichaita robust action tichaita kuti tigadzirise matambudziko ari kusangana nevana vevanhu
danho ramuri kutarisira kutora iri mungaritoresa rini sebato vatamborichi
tiri kutora mazuva ano manje zvino zvino ndikangoti zvino zvino ndavakutambura iko zvino nguva yatiri kutaura saka kurari matanho atitora tichatora iko zvino hapana nguva rei tisatya zvako hapana nguva tisati tatora matanho asi tichatora matanho ekumeka shuwa kuti vana vezimbabwe vagadzirisa zvinhu zvokunetsa munyika ndavatungamiri vemudc vanogara muvanhu vatungamiri vemudc ndo vanhu vezimbabwe tichaita zvichaita kuti nyaya iri kunetsa muzimbabwe igadzirike asi tichazviita mumazuva mashoma ari kutevera
mutevedzeri wemutauriri wemudc valuke tamborinyoka vachitaura vari parunhare muHarare naRay Choto westudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri china nechishanu pafacebook page yedu yevoa shona chinokokerwa neni Marvelous Mhlanganyahuye nhasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika aiwa tiri wade tirikutaura nani uyezve muri kupi
mutaura namukoma morisi filimoni ndiri muno muharare tiri pakati peharare muna festi chaimo
kwakamira sei ikoko tiri kunzwa vazhinji vari kuchema vari kuti iko kune dambudziko rekuti mari kune vakwegura havasi kukwanisa kuiwana kuna cabs uko tiri kuona miraini mitsetse kumapasipoti tiri kunzwa zvakare kuti haasi kubatika totarira zvakare madokta vari kuchema zvakamira sei kwamuri ikoko
zvinhu hazvina kumira mushe tete zviri kubata zvakaipa zvemuri takungochema kune musiki kuti dai ati nonotibude kwatiri apa wenyama takoniyo
poitwa seiko justice kachepa apa takatarira mamiriro akaita zvinhu
chinongodiwa chete ndechekuti tinofanira kubatana semazimbabwenzi kuti tisimudze nyika iyi ndedu tikaiwaka hapana chatinobva tinofanira kubatana sevanhu vamwe chete mafuta daimbomatenga arimembe daimatenga $3.60 izvo zvikava kumatenga $56 kanotenga neecogesh kana kadhi isusu tinogara mumabhuku umu maproblems tiri kusangana nawo each and every day especially kutransport uku ndo dambudziko ratotanga kusangana naro makusweni ndokutiti mari yaunenge uinayo neinenge ichidiwa nevamakombe vacho unenge usingatomboikwanisesa nhasi makombe anga achinzi $8 kubva mumabhuku pakadoma $6 apa inini handine tape guard ndotikobva ndarishayiwa ndazotokwira kuma11 chaiko rori
rarichiita mariapa
rori ndazobhadhara $3 ndekutochema
mutaura namukoma justice kachepa riri muHarare
ehe mukoma justice titaurewo kwakamira sei kuHararo
kunoku zvinhu ichi tete zvaakurwadza nyika yedu yoenda mumawere
saka dai maiwana mukana wekutaura nayo hurumende maiti chii tichitarira mamiriro akaita zvinhu
chataingochemera ndechekuti saiwo baba chavanokwanisa kuita chii
tinotenda Marvelous sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi dare relabor court rinoudza hurumende kuti iende nemagwaro akakwana mangwana panyaya yayo yairi kunetsana navana chiremba vasiri kuenda kumabasa Tabatashuka kumagume chirongwa chedu anukone kai. Ndini Jonga Kandemi rentre mu Washington DC. Ndikusemi na Chris Gande.
Soku izika tisenda baku VOA.